rich, bro.
It's a boys, it's a girl.
Goody senda senda.
T.T.
Yeah. Goody senda senda.
Baby, me and the chikanga. Chikanga, chikanga. Me and the chikanga. Chikanga, chikanga. Baby, me and the chikanga.
Mane remo chunya, mane turu chunya, mare chiru chunya.